Vachitaura pagungano rekupemberera kugadzwa kwavaTrump semutungamiri wenyika raitwa muHarare nhasi, vaThomas vati masimba agara achitambidzanwa murunyararo munyika yavo uye vanodawo kuti Zimbabwe itevedzere gwara iri. VaThomas vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kupiwa mukana wekutsvaga mutungamiri wavanoda pachena musarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Vati vanhu vese nemasangano akasiyana-siyana pamwe nemapazi ehurumende ane chekuita mukuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena. Vati America ichatsigira vese vachange vachitevera donzvo iri. VaThomas vati vanoziva kuti patove neurongwa hwekuda kukonzera mhirizhonga musarudzo uye America haisi kuzobvuma kuti izvi zviitike. Vashorawo mhirizhonga yakaitika musarudzo dzichangobva kuitwa kuBikita West vachiti handiwo maitirwo anoitwa sarudzo pasi rese.
Violence and intimidation cannot be tolerated, nor can attempts
mhirizhonga nekushungurudza vanhu hazvibvumidzwe uye vanhu vese ngavapiwe mukana wekuvhota zvisinei kuti vanogara kunze kwenyika. Tinoziva kuti patove neurongwa hwekuda kuvhiringa sarudzo dzegore rinouya uye izvi hazvifaniri kurekwa zvichiitika.
Vati America inoda kuona Zimbabwe ichibudirira, vanhu vachigara vachifara vaine mabasa pamwe nekugara zvakanaka. Panyaya yemutemo wakadzikwa navaTrump uyo unorambidza zvizvarwa zvedzimwe nyika nomwe kupinda muAmerica, vaThomas vati havana zvakanyanya zvavangataura sezvo vakamirira kunzwa kubva kuhurumende yavo kuWashington DC.
Our land will continue to benefit from immigrants. I am married to a green card holder.
Ticharamba tichibatsirikana nevanhu vanobva kune dzimwe nyika. Ini mudzimai wangu ane green card. Pavana vangu vatatu vaviri vacho vane magreen card. Vanoda America uyewo vanonzwisisa sezvandinoita kunetsa kwenyaya dzevanhu vanobva kune dzimwe nyika.
Vaenderera mberi vachiti America inobatsirikana zvikuru kubva kuzvizvarwa zvedzimwe nyika, uyewo zvizvarwa zvedzimwe nyika ndizvo zvakatanga makambani makuru pasi rese akaita seeBay, Google, Instagram, Tesla, Uber neVenmo. Mumwe wevanhu vakatanga Venmo, Ikram Magdon Ishmael, akabva kunyika yeZimbabwe. Nyaya yekurambidza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzakaita seLibya, Sudan neSomalia inyaya yakonzeresa mutauro pasi rese, asi vamwe vakaita savaColin Joe vanoti havana chavanoona chakaipa pane zviri kuitwa navaTrump sezvo vari kuita zvavaivimbisa apo vaitsvaga rutsigiro.
Mutungamiri wavaTrump inini handina chichemo nahwo, ndinoona kuti zvavari kuita ndizvo zvavaivimbisa panguva yavaikumbira kuvanhu kuti vavaite mutungamiri wenyika. Saka vanhu vakavasarudza ndo zvavaida kuti vaite, zvichireva kuti zvava kuita ndozvokudiwa nenguva nevanhu veAmerica panguva inoi kura kuti vachaita.
VaTrump vakakunda amai Hillary Clinton musarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapfuura kuita mutungamiriri wechimakumi mana neshanu weAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.